awa Yesus bato takamira semsabangwela takamira pavanhu asi damzikura tirikuita inyaye vanopepesheka nokuda kubata bata pese pese kuhwisa vamwe vanhu ndoda muzikura taita saka vari kuda kuedza nepesi kuvanogona vakatanga nemukomana dhaki vakaona zvisikubuda zvaku tazvekukreta tumwe tumapolita patisi aiwa ikodzero yavo ngavaite mapolita patisi avo bati projekti yedu haikwanisi kudistebwa nekuti hanzi kwazoita munhu akadai azotora zita reprojekti yedu nesofa vanhu vezimbabwe vanoziva vatungamiriri wavo vanhu vezimbabwe vanoziva bato ravo vanoziva vanhu vanovakwanisa kuvatungamirira kuenda kukenani
vagaka nje manzwa mashoko ataurwa navasvatoya nemashoko ari kungobudawo ekunzi ZANUPF ndo yakatungamira kuumbwa kwebato idzva reCitizens Convergence for Change munoti
maita basa mukoma dambudziko rine vakomana veMDC Alliance nderekuti havafungi Citizens Convergence for Change anongova mazwi matatu echirungu anogona kushandiswa nemunhu upi zvake anorarama munyika saka kana paita munhu aregister bato rake rezvematongerwo enyika achishandisa mavara matatu asiri eMDC Alliance aya mazwi achembera mazwi akatanga kushandiswa kubva chirungu chichigadzirwa izwi rekuti change harisira nhasi izwi rekuti citizen harisira nhasi saka kana vaakupindurwa nemweya wokuti munhu abatanidza mavara matatu avanofarira voti ndeavo zvinoreva kuti havana pfungwa oraiti dai zvichiita ngavachitiunganidzira mazwi ese echirungu avanofunga kuti anobhilonga to MDC Alliance then voenda vono aregista vanhu vasina zano vanhu vasingazive kwavari kuenda vanhu vane chinono vanhu vasina kurongeka ndo zvichaita kuti vafe vasina kutonga nyika izvozvo
vasvatuwai munoti nemashoko avagakanje
aiwa ngazvinge zvakajeka kumhuri yezimbabwe kuti Citizens Convergence for Change iprogram kana campaign agenda yakasetwa nebato reMDC Alliance nemutungamiriri vanelson chamisa vachiparura hwaro we-2021 agenda muna january gore rino vachamisa vakaparura five agenda program kusanganisira the people's agenda the government agenda the reform agenda the citizen convergence agenda and the global agenda so citizen convergence itori agenda itori program yatotofamba nayo kuti aiwa ngatiungane ngatinge tichiisa musoro pamwe chete ngatinge tichibva kwakasiyana-siyana patiri tigadzise zvinhu zvedu sevana vezimbabwe ndo dingindira redu ratiri kufamba naro madingindira five ese akaparwa nemukuru wedu mukuru president wedu vanelson chamisa saka haisi nyaya yekuti hanzi isusu tiri kuti citizen convergence izita rebato no harisi zita rebato redu bato redu rinonzi MDC Alliance ichitungamirirwa president nelson chamisa saka asi citizen convergence iprogram iri kuitwa nevana vazimbabwe iprogram iri kufambira mberi nenyika yese kusanganisira nevaku diaspora vari kuungana pamwe
vagakanje tinonzwa kuti muzimbabwe mapato haanyoreswe nezekisa zvakaona zvakaitwa nebato reCCC izvi asi ndopari kuzobva pfungwa yekuti ZANUPF iri kuda kukanganisa MDC Alliance munoti nenyaya yekunyoreswa kwemapato iyi
zeki ndiyo inorejesta mapato aya saka vanhu vanorejesta vanotoita nguva ichiripo senzino gara yatema mukoma jonga saka haisi nyaya yezita asi kuti dai iri kunzi iri zita ravo asi ivo vanachamisa izvozvo vanozvitumidza kuti MDC Alliance saka zita rekuti Citizens Convergence for Change vari kuti nderavo pakudii ivo vari MDC Alliance
vasvatuwai imiwo sebato chii chiri kuita kuti munonoke kuzivisa zita ramuchazoshandisa musarudzo
vajonga chinhu chachisi chinhu chidikichi hachisi chinhu chebasemudhichi akasika takshop ibato rinotonga nyika yezimbabwe ibato rakabata nyika yezimbabwe chinhu chevanhu vana vezimbabwe ndo vanofanira kutaura zvinofanira kuitwa hatiudzwirwi nevanhu vezanupf kana kuudzirwa nadhaka
vagaka nje kune vamwe vari kuto ZANUPF iri kufara zvikuru nekuumbwa kwebato irori reCitizens Convergence for Change munoti
ZANUPF semusangano hauna nguva yekupemberera kumutswa kwerimwe bato kana kuine vanhu vakapemberera kumutswa kwerimwe bato vanhu vari kupemberera kuti munyika muno mune kuzvitonga kuzere hakuna zvimwe nyika ine mabato akawanda seZimbabwe. Izvozvo chete zvekuti kune mabato akawandisa muZimbabwe. Zvinoreva kuti political space yakavhurika. Zvinoreva kuti political space yedu haina kumbunyikidzwa. Saka vana veZimbabwe havarambidzwe kufarira hurumende yeZANU-PF inovatendera kuti vavhure mapato ezvematongerwo enyika pavanoda.